Vamangagwa vakati vanozviitira mabasa emaoko vanokwanisa kuvhura vakatevedzera kurudziro dzirikuitwa neWorld Health Organization dzinosanganisira kugeza maoko, kuvhenekwa utachiwana uye kushanda vari kure nakure. Munyori mukuru mune rimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbourne Malaya vanoti vari kutambira zvakataurwa navamunangagwa vachiti nhengo dzavo dzainge dzaomerwa neupenyu. Vati vave kuitawo gadziriro yekuvhura.
Nyaya yelockdown muZimbabwe idambudziko rashungurudza vanhu vazhinji, kwete vazhinji, vanhu vese vanoita basa remaoko, nekuti pekushandira pose pavo panga pakavharwa panguva ino. Kubvira gore rakapera muna March kusvika pare zvino tamuna 2021 takutosvika pakati paFebruary, vanhu vachingori kurarama upenyu hweunjake njake. Saka isu tatomushishi kuedza kuongorora kuti World Health Organization yakati chii zvinoita kuti vanhu vatenderwe kushanda, toedza kubatana nemakanzuru anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana tichishandirana pamwe chete kuti zviga zvakarehwa izvozvo zvive panzvimbo kuita kuti vanhu vatange kushanda. Chimwe chakakosha chatiri kutotenda ndechekuti kutaura kwatakachiita nguva isechiti vanhu ndavatenderwe vashande, tikuona kuti apa mukana uyu papiwawo ikakuka mukana kekuti vanhu vanogona kupfuura mberi nekushanda kuti vararamise mhuri dzavo.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr Israel Murefu, vanotiwo
takambenge takanyorera kuhurumende tichitaura kuti dai vatseketudza kunyanya pacurfew, votseketudza zvakare maoperating hours emabhizinesi nekubvumidzawo manonessential business kuti ashande, asi vachitevedzera zvisungo zvecovid-19 zvinoitwa kuti zvinofanira kuteedzerwa kuti vanhu vazvidzivirire. Saka to a certain extent taona zvinenge zvapindurwa, maoperating hours ativandudzirwei, atiwedzerwei kubva 8 kusvika na 5 nokuti anga ari pa8 kusvika na 3. Tikaonawo kuti curfew yakutanga na 8 manheru ichipera na 5:30 makuseni. Tikaonawo kuti makambani madiki asiri maessential service vakubvumirwa kushanda asi vachitesta vashandi vavo, vachiita zvimwe zvese zvinodiwa kuteedzera kuitira kuti tidzivirire COVID. Nemainformal sector tanzwa kuti vanofanirwawo zvakare kuti vaite zvese zvinodiwa nekumaintaina social distance nekutestawo kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Saka tiri kutifungidzira kuti zvisungo izvi zvikachengetedzwa, makambani achibvumirwa kuvhura makuru nemadiki, maessential nemanonessential nemainformal kunoshanda vanhu, zvinoita kuti malivelihoods akwanise kurarama, vanhu vakwanise kurarama, mabhizinesiwo akwanise kurarama, nokuti mabhizinesi mazhinji anga apinda panguva yakaoma nokuti vanga vasisakwanise kunyatsoshanda, zvinoita kuti wawane income inoita kuti vakwanise kusapota vashandi vavo, vakwanise kusapota zvimwe zvinhu zvavanofanira kubhadhara zvavanotenga nezvimwe zvavanoda kushandisa mumakambani.
Ko, vashandi vanoti kudii nenyaya iyi? Tabata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hurumende inenge ichitikana manumbers akwira yongoti lockdown, yovharira vanhu kudzimba vasina chikafu. Zvinozokonzeresa kuti vanhu vajambe mutemo, vanhu vaite break the law nenyaya yekuti vanenge vachitsvaga zvokuzviraramisa. Tavona vanhu vakawanda vari kutosungwa kufura vanhu vakatotestwa. Mari yakabhadharwa kuti 18 billion pagore rakapera hapana anoziva payakashanda. Asi isisu maonero edu nyaya yelockdown is no longer a solution, haisiri yo solution iyo zvino. Nyika dzakawanda dzatobva panyaya yokuti nguva nenguva yalockdown, nguva nenguva yalockdown. Pavanenge vachiita malockdown avo vane maprograms yokuvatsira hufumi hwavo, vane maprograms okuvatsira vanhu vavo, isisu hatina.
Nyanzvi munyaya zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo.
Ini ndiri kuona kuti president vaita zvava zvatinoti kurova imbwa wakavega mupini kuisa extension pasina extension yeCOVID-19 lockdown. Saka nyika kana yava kuti vakuinformal sector ndava yekubasa tavhuraka hapana extension. Pamusoro ipozvo vati futi kuprivate sector vanokwanisa kuvhura mabusiness avo kana vechikwanisa kuchitesta vashandi. Saka zviri kureva kuti hapachina maspecial services app. Munhu ane business anokwanisa kungovhura otesta vashandi. Saka ndiyo yatiri kuti extension pasina extension. Vangonyara kuti tavhura. Asi chingoripo ndechekuti changodzoka chiripo machecha haana kuvhura. Kutiwo zvakare maindercity nemaprovincial travels haana kuvhurwa. Ndo zvingori minor. Asi waifamba everyday ndiye anechenda kupi. Saka overall tiri kuona kuti vavhura business. Nekuona kuti vanhu varwadziwa neupenyu. Vanhu vazhinji muZimbabwe anopfuura 6 million people vari kushanda kumainformal sector. Saka kuramba vakavavharira mumba kwakutoita kunga kwakutouraya vanhu nenzara.
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vainge vati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huwedzere nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana gore rino kana kuti 7.5%. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzanga dzagara dzayambira kuti izvi hazvikwanisike nekuda kwechirwere cheCOVID-19 nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.